Madzimai ekuchimani mani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pairs. Mumwe mugari wemubhuku rekwachinamira kuskyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira kuti zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura, pamwe pacho takutofamba takashama mabhuruka chaiwo chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungirawo kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumapiriods. Zvataa nedambudziko pana ana baba nekuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo, zvisikafani kuti zvioneke ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhiamba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou, avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona zvimamapedzi hatisi kuaona ari kunetsa kuwana, zviri kunetsa kuwana nenyaya kuti mashopa akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aidha Mwande Ambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvibuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwande Ambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitomukwanise kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivhers macho ndo matiri kuchera mvura. Of course mamwe marivhers acho ndo mune vanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura mamabota gadzi ayaya vombotigadzirawo ifeni matanks ekuti tinongosana nokuchera mvura vatichitigadzira mapermanent boreholes. Maybe it's safe.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani. Mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vasigauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sitereki zviri kuite ari kutibatsira. Anhu vakanga achipuwe mapirizi ekuti azoise mvura dzaari kumwa nekuti mvura yacho iyi yekuera yemumamukova nematsime taichera akatorwa. Saka mvura izvozvi zvitiri kutomwa yakashata. Saka ichiitiko chakanaka kubatsirwa ngemapirizi ekuise mvura nemigodhi. Migodhi ingazotera but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhamejwa. But izvozvi mapirizi akanaka nekundobatsira nemamositoni taari kupa anhu, izvozvo tinozvitenda.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika 140 vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai. Zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemubhuku rekwamanzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurirane zvirwere.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo paini paeria paya. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paini payo totopana nevillage yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake. Ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri kutokonzera futi neaccident iyoyo. Mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
matoireti hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kuti nzwe kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedzana pose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu. kudzamara hurumende yatora matano nekukasika veruzhinji muchimani mani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yehutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafasha muecyclone idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimani mani ndini Thomas chiri pasi.